kutanga ndingati ndaona kuti Americans vanoda nyika yavo vanhu vari very patriotic vazhinji zvinongo avatarisi bato ravanobva asi vanotarisa zvakakoshera bumbiro ravo remutemo. That is why we saw paifa certification yema electoral votes. Most of the Republicans vakavhotera kusetifaya maelectoral votes against zvaikwana president wavo, something which is very rare in Africa, something which is very rare in Zimbabwe. You see the senators and MPs voting against zvaikwana president wavo. So zvinhu zvakanditaridza kuti vanhu vanoda nyika yavo, vanhu vanokoshesa constitution yavo. Izvozvo zvinhu zvandotarisira kuti dei zvaigona kuitika kumuAfrica tingadai tiri pari nani, dei zvaigona kuitika kunyika dzose pasi rose tingadai tiri pari nani.
Tomboonawo kuti ivo vaimbova mutungamiri wenyika ino yeAmerica vaDonald Trump vari kutarisirwa kuti vamiswe pamberi pedare vachiitwa inonzi iyo impeachment panyaya yemhirizhonga yakaitika kuUS Capitol nevari kunzi vatsigiri vavo. Munoona sei izvi? Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika yakadai seZimbabwe?
Zvangofanana nezvakaitika pacertification yemaelectoral votes. Zvinhu zvisingagoni kuitika in any of the African countries. Yekuti unotoona president achimisa pamberi pesenate achitongwa nevamwe vanotito vamwe vekubato rake. Chaona kuti even maRepublicans akwa Trump vanototi Trump must be impeached. Kunyanga asisiri president but dekuri kuAfrica handifungi zvagona kuitika kuti mungatoti takasimane munhu asisiri president tingati mutoro wavo semaAmericans vanoziva kuti isusu kana takati violence achiti violence vanoziva kana tati isusu ngarikuesa bumbiro remutemo ngarikuesa bumbiro remutemo. So inini kwandiri chidzidzo chandinoona chekutaridza kuti isusu pachedu tisati tava vanhu veZANU-P F, tisati tava vanhu veMDC Alliance, tisati tava vanhu veMDCT kuya Zimbabweans. And therefore tinofanira kukoshesa umbiro remutemo wenyika. Tinofanira kuda nyika yedu tisingatarisi kwatinobva, tisingatarisi chei chatinopinda, tisingatarisi bato ratinobva. Ndoo zvandiri kuona zviri kukoshesa panyaya yekutongwa kweimpeachment yaDonald Trump.
Tombotarisa kuti imi pari zvino makatowanikwa muchibayiwa nhomba yeCOVID-19. Makabayiwa nhomba ipi uyezve muri kunzwa sei?
Ini ndakabayiwa vaccine yePfizer. Ndakabayiwa jekiseni rekutanga. Handiraka ndakanzwa ndavangoramba ndichingofira ndichingofira. Of course unogona nguwawo kuti pawabayiwa panogona kupeneka pain. That is very normal but handina kurwadziwa kana kurwara nazvo. Ndobva ndabayiwa rechipiri nezuro handinazve chakandiafekta. So ndotokurudzira ndinoona hangu kuzimbabwe wanaitira zvakawanda tarinokuvadza rinouraya rinorwarisa rinoita sei taurwa zvemanyepo. Ndoda kukurudzira vanhu kuti mungaona mukana wekubayiwa vaccine iyoyi ngatiitore nokukasira tisingafungi rinorwarisa. Ikurudzire ndopa kuvanhu zvakanaka kudzivirira vanoda kuzorapiwa wawa nechirwere checoronavirus.